ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevana 14 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Financial Intelligence Unit iri kuferefeta vari kunzi havasi kufambisa mari yekunze zvakanaka. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinokumbira hurumende kuti itaure neZambia kuti isadzinga zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevasere 668 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane gumi nevashanu 5215. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vapa zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvina zvine mazana mana ane makumi matatu nevatatu 224,433. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi masere nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu 4,183,395. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nezvinomwe zvine mazana matatu nevasere 3,207,309. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru gumi nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu nevatatu 18,763. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vakazivisa nezuro kuti boka rinoferefeta mafambisirwo emari reFinancial Intelligence Unit riri kuferefeta vari kunzi havasi kufambisa mari yekunze zvakanaka, vachiyambira kuti vachawanikwa vaine mhosva vachatongerwa matanho akaomarara. Vamangudya vakati kusafambiswa zvakanaka kwemari kuri kunyanya kuitika muzvikoro pamwe nezvitoro zvinotengesa mishonga. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti mashoko eReserve Bank of Zimbabwe aya haana zvikuru zvaanobatsira, sezvo vanhu vachiziva kuti hapana matanho anotorwa kunze kwekungohlechidzirwa uku. Makambani akawanda anopomerwa mhosva yokuwana mari kumusika wemari yekunze weRBZ, asi iwo ozoitengesa pamusika mutema nemari iri pamusoro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navakuchera.
RBZ dambudziko rinoitwa nevanhu neRBZ ndirekuti pavane nguva vachivhundutsira vanhu vava kutoita kunge shumba isina mazino. inenge ichingodzova ichidzova asi pasina matano chaiwo chaiwo aikutora. Izvo tinenge tichitarisira kuti kana vaita ongororo dzavo vabata avo vari kukanganisa mafambisirwo emari vaifanira kunge vachitora matano votitsanangurira tatora matano akati neakati neakati. Nekuti yambiro iyoyo haina kutanga nhasi, yatanga pane mwedzi yakati oo vamangudya vachivhundutsira mabhizinesi vachiti tichakudzingai kuauction tichazodai tichazodai asi hatizooni zvinozoitika mberi kwazvo.
Tichitarisa iwo matanho aziviswa iwaya akatorwa ane zvaanokanganisa here kana kuti angaita here kuti vamwe vari mumabhizimusi vari kufambisawo mari zvisina kutsarukana vange vachidzoka mumuforo.
Chiri kutoita kuti varambe vachimhanyira musango inyaya iyoyo yekuti hakuna zvitarafu zvinotorwa. Saka tinotarisira kuti kana kuri kuti zvitarafu nematanho aya akutorwa zvinodzosa vanhu mumuforo, handifungi kuti hangu zvichaita kuti mari iri paauction tingangoti reti racho nere kunze zvinge zvichizobatana, asi zvinokwanisa kuita slow down kutiza kwereti kuri kuitika nguva dzino, nekuti at least vanhu vanenge vakuona kuti Reserve Bank iri kutora matano.
Zvii zviri kunyanyopomerwa ivo vari kunzi vari kukanganisa mafambisirwo emari? Nokuti tinoona kuti nyaya dzemari mabhanga haasi kunyanyoshanda zvinotarisirwa nevanhu.
Chekutanga, mabhizinesi aya ari kunzi ari kuapplyira mari paauction pamusika uya wereserve bank, ivo vochizonotengesa zvinhu aidha nemaus dollars kana kuti vochitengesa maus dollars aya pamusika mutema. Saka ndo zvimwe zvavanenge vachipomerwa izvo. Saka isusu tinenge tine tarisiro manje nekuti dai zvaitika kuti ivavo vari kupomerwa mhosva idzi vange vachitorerwa matanho anoita kuti kwanisike kuti kana vazopara futi mhaka dzakadaro vange vachibudiswawo mukutenderedzwa kunenge kuchida mari munyika.
Tiri kuonawo vari kukurudzira veruzhinji kuti vange vachimhangara vemabhizimusi vasiri kufambisa mari nemuto wakanaka kana wakatsarukana. Munoona here veruzhinji vachitambira kurudziro iyi?
Veruzhinji vatojairira kuti kune misika miviri wepareserve bank usingapi vanhu veruzhinji mari neumwe wemumastreets wavanowana mari dzavanenge vachida kutsvaka. Rangariraiwo futi kuti veruzhinji iko zvino chero ukafona uchiripota zvinhu zvakadaro paibhova neyainzi whistleblower fund yaipiwa nehurumende kana wataurira hurumende kuti pane vari kuita huori. Ndakaona vanxuve vakaibvisa whistleblower fund. Saka veruzhinji manje handioni vanenge vane vimbo nekufonera panhamba idzodzo, asi ikurudziro yakanaka yekuti vange vachifona. Uye veruzhinji vanozodawo kuona maresults nekuti tikataura kuti kuchera supermarket iri kuita uhori iyo kuchera supermarket iri yemunhu ane ukama nevemupolitics yorega kusungwa. Veruzhinji vanoshaya vimbo nekuripota.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vatyairi vemarori, mabhazi, makombi nematekisi anoshandira munyika mudunhu reSADC reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, ZUDAC, riri kukumbira hurumende kuti ipindire nekuita hurukuru neZambia mushure mekunge meya weguta reLusaka Amai Chilando Chitangala vazivisa kuti kanzuru yeguta ravo yakabatana nemapurisa ezvokupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration vachabata nekubvisa zvizvarwa zveZimbabwe muguta iri. Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Magura Minga vanoti Zimbabwe yakabatsira nyika zhinji, naizvozvo izvi zviri kuitwa nenyika dzeSADC kuratidza kusatenda. Vanoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kupindira sezvayakamboita panguva iyo South Africa yakatara kuti vatyairi vekune dzimwe nyika vanoshanda muSouth Africa vanofanirwa kuva nemaresidensi ekutyaira motikari emuSouth Africa.
vamaguraminga vanoti zviuru nezviuru zvezvizvora zveZimbabwe zvakamirira kudzingwa kubva muSouth Africa sezvo magwaro avo eZimbabwe exemption permits asisina basa vachiti uku hakusi kugarisana zvakanaka. Mwedzi mishoma yapfuura Zudak yakakurudzira hurumende kuti ipindire munyaya yainetsa zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa ikabudirira. Zvino vamaguraminga vanoti hurumende inogona kuita izvi zvakare neZambia.
Hatisi kufara seboka rinomirira vashandi mutransport muZimbabwe, nekuti Zambia kana yakuda kudzinga maZimbabwenzi muZambia. Tikatarisa kumashure uko vekuZambia vakanga vachiuya muno vachiuya kuzoshanda. Vekune dzimwe nyika dzakaita sana Malawi vana Mozambique vaiuya muno vachiuya kuzoshanda. Zvava kutanga kuita izvi zvakuita sekunge vana Zambia vana South Africa vari kuEurope yeti vari muSadak. Tiri kutarisira kuti Sadak dai yatora danho rekugadzirisa nyaya izvi, nekuti zvichaitika muZambia mangwana hapana anoziva, zvichaitika muSouth Africa mangwana hapana anoziva. Inyika dzakadyidzana zvikuru munguva yeliberation. Hatitarisire zvinhu zvakadai kuti zviitike. Nyika dzimwe ngadzirege kukanganwa zvazuro nezvanhasi. Mamiriro anga akaita muZambia kare yaitobatsirwawo neZimbabwe. Saka tiri nyika dzakavakidzana zvekuti tinofanira kuti mumwe kwake kukaipa mumwe anomhanyira kumwe. Saka ndozvinhu zvatiri kutarisira izvozvo. Ngakuve kuine kushandidzana kwakanaka, mungave mukutsvaga mabasa kana mukuita bhizinesi muno muSadak, nekuti mitemo yemuSadak inototaura kuti panofanira kunge paine fairness.
Asi vamaguraminga, chimwe chinotaurwa nenyika idzi chine chokuita nenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji hazvina magwaro ekushanda munyika idzi zviri pamutemo. Munoti nazvo?
Nyaya yekuti vanhu vanoshanda vasina mapepa akakwana mungave muZambia kana kuti mabhizinesi vanhu vasina mapepa akakwana inyaya iri kukonzerwa nekuti munyika medu tiri kufamba tiri munguva yakaoma, mabasa ari kunetsa, ikonomi yedu iri kusimudzwa, zvinhu hasati zvamira zvakanaka. Saka zviri kukonzera kuti vamwe vaende kune dzimwe nyika. Saka nyaya yeZimbabwe muna vana Zambia ngavaigatore senyaya inoda special treatment. Saka titarisire kuti panguva yatakaomerwa senyika kudai so tinonzwa vana Zambia vachiti kuda kutidzinga zvakare. Musi unouno South Africa tiri kutonetsana izvozvi, iri kutidzinga, hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vari kudzinga mumabhodha. Zimbabwe nyika yakabatsira zvikuru nyika dzemuSadak nenzira dzakasiyana-siyana. Saka hatitarisiri kuti tibatwe nenzira yakadai.
Saka nyaya iyi ichagadziriswa nani? Chii chamuri kutarisira apa?
Tiri kutarisira kuti Sadak itore danho rekuti igadzirise nyaya yakadai, nekuti muSadak region munogona kuita political instability iri kubva munyaya iyoyi. Mahuman rights abuse ari kuitika, malabor abuse ari kuitika. Hazvinakidze kuti vanhu vanongerekana vadzingwa mune imwe nyika vambenge vakugara imomo. Saka seboka rinomirira vashandi mutransport muZimbabwe, tine vanhu vanoshanda kunze kunana Zambia ikoko, vanotyaira vachienda ikoko vachishanda nemota dzeko. Zvizhinji zviri kuitika. Hatifare nechinhu zvakadai. Sadak ngaibatane, Sadak ngaishande pamwe chete. Saka hatisi kufara.
Munoti kuhurumende yenyu pamusoro penyaya iyi vamaguraminga?
Tiri kukurudzirawo zvakare kuti hurumende yedu sezvayakangoita zvakare kuSouth Africa kune ngenja, tiri kutarisirawo zvakare kuti hurumende yedu iite chinhu chimwe chete chakadaro, kuti vataure nehurumende yekuZambia zvinhu zvifambiswe mune zvakanaka. Vanhu vapiwe mapepa mapemits, vanhu vapiwe zvakare maresinesi, vaite basa, nekuti Zambia neZimbabwe hazvinambosiyana.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu Engineer Thaddeus Chinyanga kuti tinzwe divi ravo. Nezuro mapurisa muHarare akavhiringidza kuratidzira kwakanga kuchiitwa nenhengo dzerimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Akarova nokusunga vamwe vairatidzira ava, kusanganisa mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure. Munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vakaudza Studio 7 maneri kuti vanotarisira kuti vakasungwa vachamiswa mberi kwedare nhasi. Vachere vanoti sangano ravo haribvumi kuchichidzirwa vachiti Atus icharamba ichiudza hurumende pamusoro pematambudziko evarairidzi uye ichiudza hurumende kuti igadzirise nyaya dzemihoro yevashandi vehurumende.
Isu sesangano rinomirira varairidzi wese vekumaruwa reamalgamated Rhodesia Union of Zimbabwe tinosoropodza zvikuru danho ratorwa nemapurisa rekuverenga vachasunga nhengo dzedu dzinosanganisira mutungamiriri weAtuzi vamasaraure nevamwose pamwe chete nekuvarowa apo vanga vakamirira zvanga zviri kubuda muhurukuro dzanga dziri kuitwa dzeNJMC idzo dzatanga tichiziva kuti hurukuro dzisina maturo uye dzisina chinobatika chinobuda madziri tichizivazve zvekare kuti mai Alexandra havasi kumirira zvido zvevashandi vari kumiririra zvido zvehurumende chimbwa sungata changa chaenda kumusangano uyu chakamirira zvido zvehurumende kwete zvido zvevashandi ndokusaka tazoona mapurisa achiuya nekushungurudza nhengo dzedu
munoti kuhurumende
tiri kuti hatisi kuzodzokera kumashure nenyaya yemuhoro yevashandi nenyaya yemuhoro yevarairidzi zvavatoita zvekusunga vamwe vedu izvi zvatotipa simba kuti tinge tichimobhilaiza kuti kunyange mumaprovhinsi chaimo mese vanhu vachange vachipinda mumastreets vachidhimanda mihoro inokwana saka tiri kuti zvaitwa hazvina kuti gutsa isu sevarairidzi.
Ko vasungwa vakadini nyaya yavo iri papi?
Magweta edu ari mubishi kumhanyamhanya tinodaira kuti zvikafamba zvakanaka vachawanika vachapinda mumatare edzimhosva mangwana asi hapana mhosva yavapara. Mhosva yavapara chete kuinyaya yekukumbira muhoro inokwana muhoro inoita kuti vana vavo vange vachiwana chikafu chakanaka vange vachikwanisa kuendawo muzvikoro zvakanaka saka tiri kuti isisu hatisi kuzodzokera kumashure pamberi panyaya yemihoro iyi tichaita zvese zvatinokwanisa zviri pamutemo kuti nyaya yemihoro yevashandi inge ichigadziriswa munyika muno.
Avo vange vari munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reAtus vaRobson Chere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kuoneko rinoti sangano reSADC neZuro rakawedzera nemwedzi mitatu nguva ichagarwa muMozambique nemauto ayo eStandby Force Mission to Mozambique kuti aone zviri kuitika mudunhu reCabo Delgado. Kuroniko rakare rinoti musangano wepadande mutande waifanirwa kuitwa pakati pehurumende nevakuru vemasangano anomirira vashandi vehurumende hauna kubudirira sezvo vaifanirwa kupinda mumusangano uyu vakatadza kupinda mudande mutande reZoom mawaifanirwa kuitirwa. Newsday rinoti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka muMDCT sezvo vatsigiri vemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vari kugadzirira kubvisa pachigaro mutevedzeri wavo amai Tokozani Kupe pacongress yebato iri ichaitwa musi wa5 kurume. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Diko pa studio apo ainda chida ngoti mundisvitsiro message yangu iyi kuna vachamisa kuti vanga vadii zvavo kuchinja zita dai vachinjiro vatichinjiro zita nguva ichipo ndozvandikukumbira uchiti
kwazwai kwazwai ve studio 7 mese muri seiko mese vamunotipa ndimunotipa nhau dzakanaka sina divi asi chandinokumbirisa kuti muzivise vamonzora kuti zvaari kuita vana veZimbabwe vakatarisa ende vari kurwadziwa zvakanyanyisisa moyarudziwa vapinda vari kushandiswa nezanupf vedway kuti vana veZimbabwe vapondane kumaelection ipapa vana veZimbabwe vachapondana pamusaka pavo moyarudziwa vapinda kuda kuti vazivise izvozvo chete kuti chii chaitika kuti vari kuramba vakati nama nezita reMDC Alliance nekuti MDC ivo vasina kuvhotera vakangowana 40,000 chete mavhoti havana kuvhotera bhati vari kuramba vachiti tisu zvarwadza bhati zvichapera
kana magurupu akafanana nevezeki mapurisa vekumakoti ava emasoja nevamwa kana vasati vakava nemwoyo wokuti Zimbabwe iinde mberi chako chaiko kana kuti vasati vakava nemwoyo wokuti zvizarwa zvezimbabwe zvivo uno upenyu hunogona kudero uchioneka hatina kwatinomboenda hatingatombomiriri kunzwa zvinotaurwa hazvingabviri kuti titi government igoti hatiri kukonewa zvisingaiti kunyange vachizvonwa kuti vari kukonewa vakatongogadzira kabhiriji vanototi tata basa risingaiti vanobva variisa mukurumbira kabhiriji ikako kuitira kuti zvikuita zvokuti zvakanaka asi vatizviona kuti vari kukonewa kunyange vanosapota masapotas ekumaprovhinzi kana vachiwanawo kudya hazvigoni kuti vagozoti government yedu iri kukonewa hazviiti izvozvo vanototi iri kutogona tiremoka wavhunza pano pastudio 7 saka ngatisazombotarisira kuti vana mugwadi vachati ZANU-PF iri kukonewa kana kuti vanani vanototi inogona ende haisi mhosva yavo because batonderavo
pastudio 7 vashamarari mamukasei amuka nokutendai zvikuru vashamarari vestudio 7 aiwa shoko rangu riri kuenda kuna purezidendi wedu vadouglas monzora inini ndiri youth yenyu zvakasimba kubva kare youth yenyu ende ndinomira nemi pakaoma asi manje purezidendi apa marasika maonero andaa kuzviita manje kuti muri kurwisa chamisa here kana kuti muri kurwisa munangagwa apa harichazivi kuti mimi muri weopozisheni here kana kuti moda kutidzorera kuZANU-PF harichazivi ipapo zvakutongoreva kuti yuti yandakatungamirira tiende hedu kwavachamisa uku nekuti kuZANU-PF takatovhakwa hationese kuti tichada kudzokera but ndikatarisa utungamiriri hwedu huri mberi munenge muda kudzokera kuZANU-PF muda kudzosera kuZANU-PF hamuchadi shanduko sezviya zvamaidedzera kuti chinja hamuchadi shanduko ndozvandiri kuona ndozoenda hangu mukwekwe muna vakomana akapiwa mombe vachinyengedzerwa nezanu-PF vachinzi ndokupai mombe chitarise kuti makore mangani uchitambura usina kupiwa mombe dzakanga dziriko dziri mumatanga waidii kupiwa nguva yese wozoonekwa nhasi kuti hanzi yenyika igozova nekuwana chisevo nhasi makore ese asina mombe dzosati dzauya kwamuri mayuthi munyika maa musina nyama munonyengedzerwa ndozvavari kuita kana mumastends vanhu vezanu-PF vanopa vanhu mumastend panguva ino yemaelection kungopedza maelection otanga kukuputsira hanzi muramba tsvina
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimboendai kuCameroon kumakwikwi eAfrica Cup of Nations. Mitambo yakatambwa nezuro chitatu yakamira seizvi: Mali 1, Tunisia 0, Gambia 1, Mauritania 0, Ivory Coast 1, Equatorial Guinea 0. Zimbabwe ichatamba neMalawi mangwana chishanu, asi nhasi China. Cameroon ichatamba neEthiopia, ukuwo Cape Verde ichitamba neBurkina Faso. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumasvondo maviri apfuura, uwandu hwevanhu vari kufa neCOVID-19 muAmerica zuva roga roga hwakawedzera nezvikamu makumi mana kubva muzana. Mari mwezuro chipiri vanhu chiuru chimwe chete nemazana manomwe 1700 vakafa neCOVID-19 muAmerica. MuAmerica pavarwere gumi, mhando yeOmicron iri kuwanikwa muvarwere vapfumbamwe. Uwandu hwevari kubatwa neCOVID-19 neuwandu hwevanhu vari kupinda muzvipatara huri kukwira, izvo zvava kukonzera dambudziko kumutungamiri weAmerica vaJoe Biden nehurumende yavo. nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti vaBiden vari kuedza nepavanogona napo kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira.
Pari zvino nyika yaremerwa neuwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19. Vanhu vari kupinda muzvipatara zvepamusoro kana kuti zvinoda kuti vanhu vange vachitarisirwa zvakapamidzirwa tingati maintended care units mumastate ese ari kuzarisa. Tichida kutarisa kunana Arizona, kunana New York, kwazara zvekuti even mauto akatumirwa nehurumende kuti andobatsira. Zviri kunetsa kuti vakwanise kuramba vachibatsira vanhu vari kuda rubatsiro rwepamusorosoro. Izvi zviri kunzerwa nekuti vanhu vari kubatwa necovid vakawandisa zvikuru kwazvo. Chechipiri ndechekuti vamwe vane humwe urwere munhu anoenda akuvara anogona nge achikoka, asi pakuzotestwa oonekwa zvakare kuti ane utachiona weCOVID-19 hwaanga asingatozivi kuti ainawo. Zvaakukonzera zvakare kuti vamwe vanhu vane mamwe maprocedures anoda kuitwa akutadza kuitwa, semienzaniso anodaitwa maoperations haachakwanisi kuitiwa nekuti vanhu vari muzvipatara vawandisa. Uye zvakare varapi vazhinji vari kurwarawo necovid iyoyi, zvaakuita kuti zvipatara zvive nevanhu vashoma vanokwanisa kunge vachibatsira varwere. Ndosaka ndiri kuti nyika pari zvino yeAmerica yaremerwa zvikuru kwazvo. Mukatarisawo huwandu hwevanhu vari kubatwa neutachionawo huri kuramba huchikwira kumaover 900,000 people per day. Mamwe mazuva hunotopfuura pamiriyoni rimwe chete vevanhu vanenge vachibatwa neutachiona. Ndingade kupamidzirazve zvakare kuti pari zvino sundo rino takasvika uwandu hwevanhu kana kuti manhamba akakwirisisa kupfuura kubvira pakatangira covid, kupfuura uwandu hwevanhu hwatanga tiinahwo gore rapera muzuva rimwe chete. Zvinoreva kuti tine dambudziko.
Hurumende pane zvairi kuita here, yambochinjawo here maonero nemabatiro airi kuita COVID-19 iyi?
Hongu, pane zvinhu zvakati wandei zviri kuitwa nehurumende yavaBiden. Chekutanga ndechekuti muchaona kuti mazuva mashoma shoma atakatarisana nawo, hurumende ichatanga kukurudzira kuti munhu wese atore mamasiki N95 kana kuti KN95 anova akapamidzirwa muurongwa hwekudzivirira kutapurirana kweutachiona kana kuti kutapurirana kwezvirwere zvekufemerana. Muchaona hurumende kuburikidza neCDC ichatanga kutaurira vanhu kuti vaya vanga vachishandisa mamasiki machira kana kuti kuzvigadzirira muri kumba vachiregedza kudaro nokuti haabatsire kana takatarisana nechipandi cheOmicron chiri kudai kutekeshera izvi. Saka vanhu vazhinji vari kubata utachiona nekuda kwekuti havana kudzivirirwa kwakwana. Hurumende zvakare yatanga kutumirawo makits, matesting kits, ekuti vanhu vange vachizviongorora vari kumba nekuti zvipatara nemafamasies akuirwa nevanhu vakawandisa vanoda kunge vachitestwa kana kuti vachiongororwa kuti vane utachiona here weCOVID-19. Saka hurumende yatanga kutumira makits kumatunhu kuitira kuti vanhu vatumirwe matesting kits kudzimba kwavo vatestwe vari ikoko. Ndingatiwo chimwe hurumende zvakare iri kutumira masoja kana kuti mauto eNational Guard muhurumende dzematunhu kuti anobatsira kuongorora vanhu vada kuongororwa pamwe chete nekubaya vanhu vanofanira kunge vachibayiwa, uye zvekare kubatsira zvipatara zvakuirwa nevanhu vakawandisa. Ndingade kubhedhawo zvakare ndichiti hurumende chimwe chairi kuita ndechekuvandudza kana kuti kutarisa kuti chii chingaitwe kuvarapi vavese vana chiremba nemanesi. Makaona kuti mazuva mashoma apfuura vakaridzisa kana kuti vakadzikisira uwandu hwemazuva ekuti munhu kana kuti murapi achinge abatwa necovid-19 anofanira kugara kumba kwemazuva mangani asati adzokera kubasa. Anga angori mazuva gumi adzikiswa kuenda pamazuva mashanu, although pane controversy ipapapo. Ati ndo zvimwe zviri kuedzwa nehurumende kuti vanokwanisa kubatsira vanhu vakurumidze kuzoka kunobatsira nekuti nyika yaremerwa zvikuru kwazvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevana 14 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Financial Intelligence Unit iri kuferefeta vari kunzi havasi kufambisa mari yekunze zvakanaka. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinokumbira hurumende kuti itaure neZambia kuti isadzinga zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda munyika iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.